manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kurume 5 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inodaidzira musangano nevatori venhau wekutaura pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika munyaya dzematongerwo enyika. Mirizhonga yoramba ichinetsa muMDCT, nhengo dzebato iri dzichipuma na uroyi pasina anobvuma kuti ndiye ari kukonzeresa mirizhonga, zvikuru yakaitika kuBulawayo neZuro. Studio 7 inotarisa zvakadzama makakatanwa ari muMDCT pakati pava Nelson Chamisa namuzvare Tokozani Kupe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe bato idzva rezvematongerwo enyika riri kuparurwa zviri pamutemo svondo rinouya. Bato iri rinozviti National Patriotic Front, NPF, rinotungamirirwa nevaimbove gurukota muhurumende yava Mugabe uye vaimbomiririra marondera West muparamende vaAmbrose Mutiniri. Mutauriri webato iri vaJelasi Mawarire vanoti bato ravo richabudisa mazita evakuru vakuru vebato ravo parinoparurwa zviri pamutemo. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vamawarire kunzwisisa nezvebato idzvairi.
Patinoita launch yatiri kuita, yatiri kutarisira kuti tinangoita panopera vhiki inoyi, muchabva manzwa zvenyu kuti nhingi ndiye unenge ari pakati, nhingi ndiye anenge achibata pakati. But chakanyanya kukosha kuvamba ibato rezvematongerwo enyika hakusi kuti ini ndiri kubata ndiri pakati, ini ndiri kubata ndichinzi nhingi, hachisi chinzvimbo. Chakanyanya kukosha kuti chii chandinounza mubato, chii chandinogona kuita kuti zvirongwa zvebato zvifambe zvichienda mberi.
Ndinosungirwa kuti ndibvunze kuti vamwe vanhu vakuru vanozikamwa vari mubato iri vanga vava nani?
Vachange vari mutungamiri ndiretired Brigadier General Mutiniri. Zvinenge zvakanaka kuti pavachanonja pati vobva vakuudzai kuti vachange vari vateedzeri vangu ndii nhingi nanhingi, achange achibata neapo ndii nhingi nanhingi, sokuti ndivo vakuru.
Mune vateeri vakadini pari zvino?
Tine vatsigiri vakawanda mamillions.
Ko, tikatarisa kuna vaMugabe vanoti chinyi nenyaya yeNational Patriotic Front?
Vakataura ivo vakati vakomana, nyaya yenyamatanga iyi inyaya yakanaka. Inini ndingaitsigire kana imi makamira pachokwadi, makamira padonzo rekuti vanhu vemuZimbabwe vasununguke kuti zvakakanganiswa nemasoja zvigadziriswe, nyika ifambe zvakanaka, nyika itongwe nevanhu kwete nemauto.
NPF kana yakatarisa hurumende yava Munangagwa inoigamuchira here kana kuti haigamuchiri?
Aiwaka, hatingagamuchiri hurumende yenhubu, hatingagamuchiri hurumende yakabvuta masimba neumhondi. Aiwaka, hakuna kachakadaro ichocho. Izvozvo tine constitution yemuno inoti munhu kuti atonge anosarudzwa nevanhu.
Avo vange vari mutauriri weNational Patriotic Front vaJelasi Mawarire vari parunare muHarare natanonoka Wande weStudio 7. vaObed Gutu, avo vanoti ndivo mutauriri weMDCT kunyangwe hazvo bato iri richiti rakambovamisa basa. Vanoti vakarwiswa muBulawayo nezuro nevanhu vanotsigira chikwata chiri mubato ravo, icho chiri kupikisa mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato, Dr. Tokozani Kupe. Mirizhonga iyi yakaona vanhu vanodarika 15 vachikuvadzwa, vamwe vakaendeswa kunorapwa kuzvipatara. Motokari dzakapwanywa nematombo pamwe nezvidhina. Mirizhonga iyi yakazopera zvichitevera kusvika kwakaita mapurisa anodzivirira mbonga mupopoto. Vagutu vanoti ivo nevamwe vavo vanosanganisira muzvare Kupe havana kuenda kumusangano wekuchinhoi weMDC Alliance nekuti vakanga vane musangano wavo weMDCT kuBulawayo wekuzeya zviri kunetsa mubato iri.
Vanhu vakangouyavo vachidisturba meeting yakanga iripo yaiitwa nevatungamiriri kumaprovincial offices emusangano muguta reBulawayo musi wesvondo nezuro. Vakangokaruka kwakuuya neaniya dzanga dzina matanda, matombo, vamwe vanga vane mairon bar, vamwe vanga vakabata zvitina ndokutanga kupwanya mahwindo vachida kuponda vanhu vakanga vakaungana vari pamusangano.
Vakataura here chikonzero chezvavaitira zvese izvi?
Ini handina kuzviwa nokuti bongozozo racho raitotyisa isu taatiri mukati. Ndaingohwa chete kutemwa kwemahwindo nematombo nemarwe, tichihwazve kupwanywa kwaitwa motikari dzanga dzakapakwa.
Zvinogona here kuti vanhu vakarwisa mahofisi eMDC aya vanhu veMDC zvekare?
Sokunzwa kwandaiita nevanhu vaivaziva vaiti vadoma nemazita. Saka ndinopindura mubvunzo wenyu komuredhi Wande ndichiti hongu.
Mapurisa ari kuti chini nenyaya yakaitika iyi?
Ndakanzwa ini kuti nyaya yakasvika kumapurisa nokuti kune vamwe vakakuvara zvakaitisisa. Vakatoendeswa kuchipatara chinonzicho cheGarden House muguta imomo reBulawayo.
Pamwe tinonzwa kuti imima hamusisiri mutauriri webato reMDCT.
Ndo zvandakataura kuti minyaya dzinotaura zvatisingazivi. Ini pano ndoda kuti mhuri yeZimbabwe yakaterera. Ndichiri mutauriri, handina mwadhi andakapuwa yekunzi ndasaspendwa. Chero iye munhu angatanga nyora mwadhi acho unotoshayiwa kuti unotangira papi.
Se kwakaitwa musangano kuBulawayo ukowo kuchinwekwa kune rali?
Musangano inowanda zve. Musangano wekuBulawayo wanga wari weMDCT, wokuchinoi ndakawawa kuti wanga wari weMDC Alliance. Asandimhosvaba kuti MDCT inoita musangano.
Avo vanga vari vaObed Gutu vachitaura vari parunhare. Vari kuHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Mumiririri weAfrican Union muAmerica, Dr. Arikana Chihombori, kwavo vanoti sangano ravo riri kuparura nhasi chirongwa chekuti zvizvarwa zvemuAfrica zviri kunze kwenyika dzavo zvizeye pamusoro pekugadzirisa zvinhu munyika dzavanobva. Dr. Chihombori kwavo vanoti muimbi wekuSenegal Akon anoshanda nesangano rePower Africa achange ari pachiitiko chanhasi chekuparura hurukuro dzichange dzichiitwa mwedzi wega wega dzichaunganidza zvizvarwa zvemuAfrica zviri muAmerica. Marvelous Mhlanga Nyauye weStudio 7 ataura naDr. Chihombori kwavo pamusoro penyaya iyi.
Ivhendi yatinayo nhasi ndekuunza Akon, the famous musician who is the first generation African diaspora. His parents are from Senegal. Kuti azotaura neze development in Africa inenge ichiunzwa nema diaspora. And then secondly, we also have another diaspora by the name of Jesse Holland. Ndiye akanyora bhuku re Black Panther movie yatiri kuona. Saka the two of them, where Jesse Holland ananga achitaura nezvekuti why isusu vanhu vatema, why we must unite. And Akon ananga achitaura nezvekuti importance yema diaspora ku development ye Africa, kuti chivake Africa yatinoda isusu.
Zvii zvamunofunga kuti zvichabuda pane chirongwa chanhasi zvingabatsirewo nyika dzakadai seZimbabwe?
Zvatiri kuda kuti zvibude muprogramu yanhasi ndeyekuti vanhu vanzwisise kuti ko isusu maAfricans chatitadzisa kuti tive pamwe chete tiite mushandira pamwe chii nokuti ndicho chinhu chikuru chaita kuti titadze kupusha nyika dzedu mberi tikasabatana hatimbokwanisa kuti Africa yedu tiitore zvakati pari zvino Africa yedu iri kutongwa zvayo from economic point of view nevamwe vatorwa nyika yedu tichaitora sei mushandira pamwe ndo watiri kuda kuitira kuti isi kuno tiri kumadiaspora tiri kuorganiza timeke shuwa kuti chii taita mubatira pamwe hatina basa kuti wakazvarwa kuZimbabwe kana kuti wakazvarwa kuKenya tiri kuti ngatibatanei semadiaspora tiise mayedu pamwe chete tiite mushandira pamwe totanga kuve nestrategy yekuti Africa yedu toigadzirisa sei saka outcome yepano ndeyekuti mushandira pamwe ngatitangei tatanga launch yemadiaspora organization saka we want more and more people kuti vajoine kuitira kuti mushandira pamwe uzofamba zvakanaka
avo vanga vari mumiririri wesangano reAfrican Union muAmerica Dr. Arikana Chihombori kwavo vachitaura naMarvelous Muhlanga nyauye vari muWashington DC makateerera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Firimu rinonzi The Shape of Water ndiro rakawana mubairo mukuru wema Academy Awards nezuro maneru izvo zvakaita kuti ritore mubairo weOscar wemufananidzo wakanakisisa. Firimu iri rakawana mibairo mina yeOscar kusanganisira mubairo wemukuru wefirimu akagonesa uyo wakapiwa Guillermo del Toro. Murongi wezvirongwa zveHIV and AIDS muguta reGweru vamurari wingwiri vanoti kunyangwe hazvo uwandu hwevanobatwa neutachiona weHIV huri kudzikira uwandi uhu huri kukwira kune vechidiki Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera
vahwingwiri vati vana vari pakati pemakore 15 kusvika pamakore 24 ndo vari kunyanya kubatwa neHIV
itsvakiridzo dzakaitwa munyika dzoratidza kuti kutapurana kutsva kweHIV kuri kuderera kune mamwe mazera ese but takatarisa zera re-1524 generally muZimbabwe age group yo ye-1524 inova yemayouth kutapurana kunyowani kweHIV kuri kutowedzera
vahwingwiri vatiwo zvimwe zviri kukonzera kukwira kwehuwandu hwevechidiki vanobatwa neHIV kudanana kwevechidiki ava nevanhu vakuru uye zvakare kuti pane dzimwe nguva vechidiki vanotya zvakanyanya kubata pamuviri pane kuzvidzivirira kuHIV and AIDS
vasikana vazhinji especially vasikana vazhinji that particular age group vanonyanya kuita rudo nevanhu vanenge vari vakuru kwavari yatinotiwo age mixing kacharwa nyaya dzemamwe makey drivers HIV for this particular age group vodana nevanhu vanenge vari vakuru kwavari panyaya dzezera saka zvazvinoreva kana vanhu vakuru kwavari ava vanenge vane experience yakanyanya kuwanda maringe nenyaya dzezvepabonde mayouth edu anenge ane anonyanya kutotya nyaya dzekudi dzekubata pamuviri pachinzvimbo chokutya nyaya dzeHIV
vahwingwiri vatiwo mudunhu reGweru vanhu vanosvika zviuru 25 vave pachirongwa cheantiretroviral therapy vakati uwandu uhwu hunoratidza kuti vanhu havachazezi kunoongororwa ropa pamwe nekumwa mapiritsi
mastatisi mamirira akaita Gweru district yetangobata Gweru district tingati tine vanhu vari over 25,000 vari kumwa mapiritsi emaARVs over 25,000 ndichisanganisa vese ndikati mayouth nevanhu vari nema adults kuti ndinyatsokuti dimbu ndakamira pano handikwanisa ndiri kuofisi ndaigona kutorerai information iyo asi zvazvino zvanongokwaa kuzaia kuti tine vanhu over 25,000 muGweru district vari pamapiritsi emaARVs kwatiri 25,000 vamwe vachiona mugaona sekuti inamba yakakura chose asi kwatiri zvakatotinakira zvinongirana zvekuti nyaya dzestigma discrimination dzaderera mugweru nyaya dzedenial dzaderera mugweru vanhu vakwanisa kunoaccessa mapiritsi avo pasina kuti munhu anoti ndinondostigmatizwa kana kuti ndodiscriminatwa that's why our number is yakura kudaro and uyezve inyaya yebehavior change vanhu vane vaka chirongwa chebehavior change chakanga chiri kumanya mudistrict medu muno chakabatsira zvikuru kuti vanhu vaite mumwe muono uri nani maringe nenyaya dzezve chirwere cheHIV ndosaka vanhu vakawanda vanenge vari positive vakuenda pachirongwa vakazvigamuchira zvinobva panyaya dzekuti acceptance level dzahai ndinayo yaderera through maprograms atiri kuita iwayo.
Bazi rezveutano rinoti vanhu vari kubatwa neHIV vanosvika zviuru makumi matatu nezviviri pagore rega rega. Zimbabwe sedzimwe nyika pasi rese inoti iri kurwisa kupedza dambudziko reHIV and AIDS panosvika gore ra2030. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vakafanobata chigaro chegurukota rezvekufambiswa kwemashoko muhurumende uyezve vari munyori wezvekufambiswa kwemashoko muzanu PF vaSimon Kayamoyo vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuronga kuti vasangane nemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa kuti vazeye mirizhonga iri kuitika mubato iri zvichitevera kushaya kwavaMorgan Tsvangirai. Vamoyo vatorawo mukana wekuudza vatori venhau vachitsanangura kuti zvakataurwa nevaive gurukota rehurumende remashonaland east province retired brigadier mutiniri zvekuti vakasiya basa nezvikonzero zvinobata kubvutwa kweutungamiri nechisimba nemauto hazvina zvazvinoreva. Mukuzeya nyaya iyi tabatawo nyanzvi yezvematongerwo enyika uye vari kuita zvidzidzo zvepamusoro kuJohannesburg University Dr. Pedsai Rohanya kuti tinzwe maonero avo.
Chokutanga ndechekuti zvakaitika muna November 2017 maprocesses maviri anga achiitika at the same time. Process yekutanga ndekuti vechiuto asi not chete vechiuto vechiuto ane nhoroondo yomuzanu nemuzipra nemuzabu yatingati zanla and zipra element in the army dzakapindira mufactional fighting yanga ichiitwa muzanu pf vachiora divi ravakarerekera. Chechipiri ndechekuti masoja achiita zvaakaita zanu iyo chayo the political party yakatora matanho okubvisa vamugabe nevamwe vavo nomukadzi wavo kubva muzvinzo zvokutungamira.
Tinoona here sokuti zanu pf ingadaro yavhunduka kuti kusiya kwava mutinhiri vachienda kubato idzva kungangodaro kuchavabvutira vatsigiri vavo?
Ndezvechokwadi kuti zano inenge yavavo divided nokuti vamutinhiri vanga vari minista weresident minister wamashonaland east province saka vanga vari mumusangano. Asi chinhu chikuru chamunofanira kutarira panyaya iyeyi vamugabe vanenge vane kapfungwa kokuti munhu anotonga Zimbabwe kuti munhu anotonga Zimbabwe anofanira kunge ari munhu womumashonaland provinces either west central oro east ndodambudziko raita vamugabe nezvakamaana vataurawo munhu wofuto womumashonaland kuti atungamire chipati chavo ichechi.
Kuchange kuine musangano wavamunangagwa navachamisa tuva kumhirizhonga nekurovana nekunyombana kuri kuitika mubato reMDCT mungatiwo kudii nazvo kuti zanu pf yaakutora matanho ekuti ipinde mumusha weMDC vaedze kadzirisa nyonganyonga dzirimo?
Chamisa akaenda kumusangano uyoyo anenge azova mafuta eshatu anenge agota moto wembavha nokuti isisu tinoti charity begins at home. Muzanu munoitwa violence zanu yagara iri bati yevhiolence zanu yakaita kukura hundi zanu yakaita violence ye2000 zanu yakaita violence 2002 asi chimwe chinhu chikuru chitsvambe kuna Naikupe Naikupe naChamisa nevamwe vanhu vekuru vemDC kuti ndo zvinoitika kana mukasagadzirisa zvinhu zvomubamini zvakanaka munovimbwa nemakava nemakudo achiti huyatiri memunda makamboona gudoro nemambunda kuti.
Avo vange vari Dr. Pedsai Rohanya vachitaura parunare vari kuJohannesburg kuSouth Africa. Tiri panyaya dzimwe chetedzo dzeMDC nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika nemitemo dzinoti mirizhonga iri kuitika mubato iri iri kukonzerwa nenyaya yekuti vakuru vakuru mubato iri havasi kutevedzera nzira dzakatarwa nebumbiro remutemo mukugadzirisa kusawirirana kuri mubato iri. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Mudzidzisi wepa University of Zimbabwe Professor Charity Manyeruke vaudza Studio 7 kuti nyonga-nyonga iri kuitika mubato reMDCT inosvibisa chimiro chenyika yose. Vati kurwisana kuri kuitika uku kunoratidza kusarongeka mubato iri, uyewo kunoburitsa pachena kuti vatungamiri vebato iri havasi kutevedza gwara rebato ravo. Vati bato rega rega rine bumbiro rine mitemo inoratidza kuti nyaya dzinogadziriswa sei kana paita kupokana. Profesa Manyeruke vanoti dai bumbiro rebato iri richitevedzwa pangadai pasina kurwisana kuri kuitika muMDCT.
Hakuna constitution inotorovanai kana musiri kunzwanana. Hakuna constitution inoti vanhu vanongotaura vachipopotana chete zvokuratidza kuti izvo constitution haisi kutedzwa. Zvinotoreva kutoti pane yatingatiyo anarchy yapinda mumapolitical formations iwayaya opposition.
Gweta vaAbraham Mateta vanoti zvinosuisa kuti nyaya yemhirizhonga yave kushandiswa zvakanyanya kugadzirisa kusawirana mumapato ezvematongerwo enyika. Vanoti zvakakosha kuti MDCT sebato rinoti rinomirira utongi hwejekerere ritevedze bumbiro raro.
Kuti vatungamiriri zvakakosha kuti kana bato richiti bato reutongi hwejekerere rinofanirwa kutevedzera zvisungo zvinenge zviri mubumbiro remutemo, zvekare kushandisa nzira dzese dzekutaurirana kana pachinge patadza kunzwisisana.
Vati pese panoitika gakava kutaurirana ndiko kunopedza nyaya kwete kupondana.
Chandinoda kuti nditaure ndechekuti munhu wese akakosha, kunyange makundikana kunzwanana kusika papi, hakuna asina kukosha. Saka bato ngarinzwisise kuti pane vamwe vanozogumisira vava kuti zvimwe kuda vari kudai ava nekuti mudzimai kana kuti vanobva kumatebeleland zvozokonzera kuti bato rirasikirwe nemamwe mavhoti akakosha. Saka dai vazvigadzirisa nguva ichiripo kuitira kuti vanhu vanzwisise kuti musangano weMDC musangano unenge wakamirirawo zvido zvevanhu vemunyika yese.
Mumwe mugari wekugoromonzi vaJohn Manyanya vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti pane zvimwe zvinhano zvisina kutevedzwa panyaya yekurwira utungamiri muMDCT, uye izvi ndizvo zvave kukonzera kurwisana mubato iri.
MDC ino believe in constitutionalism. So kuti tikwanise kuparidza constitutionalism kunyika uku tinofanira kutanga tazikanwa kunzi taona kuti isu tinoita sei. Tino respecta, tuita abide by that same value ya constitutionalism. Izo zunduno pumirana nazo. Saka ndinoona iri weakness. Imloti igadzirisiko kuitira kuti papa mberapo. Nyika yese haitariri ichiona maburi maburi mukati memafambira atinoita. Nyika yese inokwanisa kuona chinhu chakarongeka, chinhu chisina violence, chine matribunal anosenza zvakanaka, chine maconflict resolution mechanism, internal conflict resolution mechanisms.
Pane kurwisana kunotyisa mubato reMDCT zvichitevera kushaya kwevaimbova mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai mwedzi wapfuura. Mumwe wevaive vatevedzeri wavatsvangirai muzvare Tokozani Kupe vanoti ndivo vanofanira kutungamira bato iri zvichitevera kufa kwavatsvangirai sezvinodiwa nebumbiro ravo. Mumwe wevatevedzeri wevatungamiri webato iri vaElias Mudzuri vaidawo matomu asi vachamisa ndivo vakazodomwa neNational Council webato iri kuti vave mutungamiri webato iri. Ichi chinove chinhu chaipikiswa nemunyori webato iri vaDouglas Munzora nevamwe vakuru vakuru vakaita savaObert Kutu avo vakazomiswa kuve mutauri webato iri svondo rapfuura. Dzimwe nyanzvi dzemutemo dzinoti dzinobvumirana vaMunzora kuti pakaita kupokana kwakadai paifanirwa kuendwa kumusangano weCongress wechimbi chimbi wekudoma mutungamiri mutsva kana kuenda kutribunal. Asi Profesa Manyeruke vati kubvira mazuva avatsvangirai bato iri haritevedzi bumbiro raro uye shanisa mhirizhonga kuranga avo vanenge vasingapindirani nevavo vari muutungamiriri. VaMateta vaudza Studio 7 kuti mutungamiriri weMDCT vaNelson Chamisa vanofanira kugadzirisa nyaya yemhirizhonga vachiti ivo pachavo inogona kuvaparadza mune ramangwana. Dzimwe nyanzvi dzinoti gakava riri muMDCT riri pamusoro pezvinorova bumbiro remutemo kana mutungamiri webato afa. Zinoti izvi ndizvo chete zvaifanirwa kuitwa. Bato rofambira mberi kwete kutungamidza nyaya yekuti anofarirwa nevanhu vakawanda ndiani. Nyanzvi idzi dzinotiwo nyaya yekuti ane chaunga ndiani inofanirwa kuitwa mushure memwedzi gumi nemiviri zvichitevera kushaya kwavatsvangirai, sezvo bato richisungirwa kuenda kuCongress mushure mokunge radoma mutevedzeri wemutungamiri webato kuti afanobata chigaro. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudla.
Chikwata cheZimbabwe cheMaChevrons chiri kupinda munhandare mangwana mumutambo wacho wechipiri wema28 World Cup Qualifiers chiine tariro yakasimba. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvinotevera manyukunyuku ari mukamba mushure mekunge maChevrons arakasha Nepal nemaranzi zana negumi nenhanhatu mumutambo wavo wekutanga muQueen's Sports Club nesvondo. Manyukunyuku aya ari kusimbiswa zvekare nekuti Afghanistan iyo vari kusangana nayo yakatatarika zvinotyisa nesvondo ndokupunzirwa pasi neScotland nemawikets manomwe, izvo zviri kupa Zimbabwe chivimbo chekuti inokunda. Zimbabwe ikakunda mumutambo uyu inoswedera pedyo nekusvika muSuper 6 stage, umo muchapinda zvikwata zvitanhatu zvichabva mumagungano maviri ari kukwikwidza kutora zvinhano zviviri zvekuenda kuWorld Cup kuEngland nekuWales gore rinoya. Pavakapedzisira kutsangana, Afghanistan yakarova Zimbabwe 4-1 mumitambo mishanu yezuva rimwe chete, uyezve yanga ichingorova maChevrons pese pavanga vachisangana. Asi muteveri wemaChevrons vaJustice Gweshe vanoti iko zvino vanofanira kukunda.
Aiwa, izi nhoroondo, hapana timu isi, vese vanangu vachitambira kuhwina, asi apa hatingadyiwe tiri pamba, tikutotarisira kuhwina. Zimbabwe yaimbodyiwo zvayo, asi apa tinohwina tiri pahome.
Pamutambo neNepal nesvondo, Skandar Raza akamuka chibhebhenenga ndokukanda maranzi zana nemakumi maviri nematatu achibatsirwa naBrendan Taylor uyo akakanda maranzi zana naSolomon Mire uyo akarovawo maranzi makumi mashanu nemaviri. Mumwe muteveri wemutambo uyu vatekshua chisadza vanoti Zimbabwe ikadzokorora kana kusvika pedyo nematambiro avakaita neNepal, Afghanistan inowira pasi iko zvino.
Zimbabwe yakatamba chaizvo chaizvo zvinodakadza neNepal yakadzokorodza, izvozvo tinoona Zimbabwe ichibudirira kurova Afghanistan.
Zimbabwe iri kutarisira kuve chimwe chezvikwata zviviri pazvikwata gumi zviri muZimbabwe makwikwi aya kubudirira kuenda kuWorld Cup gore rinouya. Kunze kweNepal, Afghanistan neScotland, chimwe chikwata chiri mugungano reGroup B iHong Kong iyo iri kusangana neScotland muBulawayo Athletic Club. Zimbabwe iri pamusoro mugungano iri ichiteverwa neScotland. Zvichakadaro, chikwata cheBlack Rhinos chapinda mumusha weDynamos ndokutora vatambi vatatu avo vavazivisa kuti vachange vachitambira chipembere mwaka uno. Black Rhinos yabuditsa vatambi vayo vemwaka uno avo vanyoresa nePremier Soccer League vanosanganisira Masimba Mambare, Ashley Reina naAugustine Mbara avo yatora kuDimbare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mvonga mupopoto iri kuitika muMDCT umo muri kudeuka ropa vanhu vachirwisana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yedu yenhau dzanhasi. Hurumende yadaidza musangano nevatori venhau wekutaura pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzematongerwo enyika. Mishonga yoramba ichinetsa muMDCT, nhengo dzebato iri dzichipumhana uroyi pasina anobvuma kuti ndiye ari kukonzeresa mirizhonga, zvikuru yakaitika muBulawayo neZuro. Studio 7 inotarisa zvakadzama makakatanwa ari muMDCT pakati pava Nelson Chamisa namuzvare Tokozani Kupe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga.
Soko isika tisenda bakuvu.